Vachitaura pamusangano wekomiti yemauti Party Life and Community, mumiriri weMDCT mukomiti iyi vaZakaria Masia Zvanda vati nhengo dzebato reZANU PF dziri kuchitidzira vanhu mumatunhu akawanda mudunhu reMashonaland and West.
It's like Maruzeva. People are still being intimidated. Intimidation haina kupera. Vanotoudzwa kunzi mukasavhota minda inotorwa, mukasavhota kana ari maticha tinomhanyisa ikuno. Or else you attack me during the night. Or in the cartons, I moved to India, and they would come to Mombe just because it's an MDC support. So that intimidation was reserved by Shirim. Muno Mushinoya had reported this morning, but I'm still to make a follow up. Kutukuneka base, Kariku Federation. Takata wanzi wane zuru wanika ignore. Today nda tu ingwa nika uzu wanzi. Mbuke, tiu uzirewe, tisa ureo nyae, mtuma eka base, Kariku Federation.
Izvo zvasigirwa nemumiriri weNational People's Party mukomiti iyi vaClayton Mukamba vachiti vanhu vari kutya zvikuru munzvimbo dzakagariswa vanhu patsva. Vamukamba vati vanhu vari kutya kana kutaura navo nekuda kwekuchitsidzirwa kwavari kuitwa neZANU PF.
Vanhu vakapiwa mafarms vazhinji vacho vese vari kuvhundutsirwa kunzi imimi makaregedza kuti votera muri kubva mumapurasi. Right now vanhu vaiva nekakutya kekuti kana zvinhu vakaona chero mota ingaite MDC yakaiswa mapictures kana kuti ingaite independent vanototya kusvika paurasi vachida kuti vataure nevo. Ndo nyaya iri yatiri kuti machallenges atiri kusangana nawo kuti pane mamwe mapatizi atiri kutimidheta especially ZANU PF.
Asi nhengo yebato reZANU PF mukomiti iyi vazivanai mavesere vati vemapato anopikisa havafanirwe kuita zvinhu zvekunzwa asi kuti vave neumbo hwekuti vanhu vari kuchishidzirwa.
Kune zvimwe zvinhu zvekuti ngatiregeuyamuzvera katitida kunoripota hatina kunoripota ini kana ndiridhativana kuna vari kuintimidheto ndaita repoti iki seyemidha kuti loku tudo mapolisa kuno izvi zvaitika uyu munhu anzama ende iye munhu yesu tebo kuzvimirira kuindanzi zvakare atitore nhimbowo kana munhu achitidziwa nekuda kuti haazivi kuti zvimwe zvinhu zviri pasemutemo.
Mukuru weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland West vaAusten Ndlovu vati misangano yemapato haisi yekunatsirirana nyoka mhenyu asi kuti vanhu vashande pamwe chete kuti sarudzo dzive dzakachena.
Zvatiri kutsanangura pano ndezvekuti isu semhuri yeZimbabwe tazvose izvi tiri kuzviitira kusimudzira nyika yeZimbabwe. Saka patinouya kumameetings iwaya yakafanana nevaemamauti Party Liaison Committee meetings hatisi kuzotsvagirana mafosi kuti uyu ndoda kumuona kuti ari kutadza papi vari kugona papi. Nyengwe kwatinoenda kumapolling stations patinotumidzira maparty agents edu aya hatisi kutarisira maissues ekuti ndoda kunotarisa kuona kuti chakashata ndechipi.
Musangano wanhasi uyu watarisawo kugadzirira kwakaita ZEC iyo yati yakagadzirira zvakakwana kunyanya panyaya dzemotokari nemafuta edzimotokari. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chiguriwa.